Isu takavhota kare takaita iyo inonzi mail-in ballot apo unokumbira vehurumende yekwaunogara kuti vakutumire ballot paper rako iwewo wovhota ako muchinyararire uri pamba pako. Zvakanga zviri nyore asi pakutanga pandakanga ndatumira application yangu yeballot yakatinonokei kuuya asi rakazosvika haro. Pandakaritumira kwavari vakataura ivo kuti variona muchinguva inguva chapfuura vakanditaurira kuti ballot rangu raverengwa, saka zvakanga zviri nyore ndakakwanisa kunge ndichiteerana neballot rangu.
Asi tiri kuona vamwe vemabhizimisi vakutovhara zvitoro zvavo vachityira kuti kunogona kuita mhirizhonga. Semaonero enyu muAmerica munogona kusagadzikana here nenyaya yesarudzo idzi?
Mhirizhonga inotarisirwa pose panenge paitika sarudzo. Asi handifunge kuti mhirizhonga yekuno kuAmerica ichava inokanganisa zvinhu zvakawanda. Ichangovepo apo neapo, asi handifunge kuti ichafararira kana kuti ichapararira nyika yose.
Sei muchifunga kuti haipararire mhirizhonga?
Asi ndinovimba kuti mapurisa nemauto vachaita basa ravo nemazvo vachisunga vanenge vaita mhirizhonga. Ndinotarisirawo kuti vakuru vakwikwidza musarudzo idzi vachaudza vatevedzeri vavo kuti vave vanoteedzera runyararo munyika muno. Uyezve next week ndinofunga tinenge tatokumbira tambira zvabuda musarudzo, takuenderera mberi neupenyu hwedu.